Yine urongwa ukuratidzika tiri pano pa head office ye United Nations tauya tiri maZimbabwe zvakati wandei but vamwe vari kusvika izvozvi. Chinangwa chedu ndechekuratidzira iratidza whole world what is happening in Zimbabwe. Apa kana tichiti what is happening in Zimbabwe tikuratidzira isusu kuti pamaelections akaitwa 2018 muna July. Maelections wongu vanhu vakavhota. Vanhu vakavhota zvine mutsindo vachitsigira mutungamiriri wavo wavaida vaNelson Chamisa. Unfortunately, the results that were announced by Zec and said announced by the courts are not the true reflection of what is happening and what happened.
Kune vamwe vari kuti izvo imi muri kuratidzira panguva ino apo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatodzokera kumusha. Zvinobatsirei?
Isu chinangwa chedu hatisi chekutaurira vaMnangagwa. Chinangwa chedu ndechekutaurira ruzhinji rwethe world, those people outside Zimbabwe. Kuti tiwanikwe tii tinotaurira vaMnangagwa zvinhu zvavanoziva hazvinawo futi zvekutibatsira. VaMnangagwa vanoziva chokwadi, saka hapana nedzi yekuvataurira chokwadi chavanoziva. Isusu chinangwa chedu ndechekuti tihighlight to the international world. That's why tauya pano musi wesaturday kudai pano vanhu vakawanda chaizvo, vamwe mareporters vamwe madelegates vari kuuya vachitiona titaura navo.
Mungati udze vari zvidzo kuti vanhu vaungana vabva kumativi api muAmerica?
Vanhu vabva kumativi ese America. Kune vabva kuOklahoma, kune vamwe vabva kuCanada, kune vamwe vakabva kuPennsylvania. Ndingakuti zhinji rwauya panapo mamembers eMDC vari kumakonstituensi akasiyana siyana. Saka ndo vazhinji vauya panapa nevamwe shamwari veZimbabwe vanenge vari maZimbabwe vasiri nhengo dzeMDC but they are in support of what we are doing here.
Kuratidzira kwamuri kuita muNew York panguva iyo misangano yeUnited Nations General Assembly iri kuitika, munotarisira kuwana chii?
Isu tinoda kuti ruzhinji rwevanhu vasiri muZimbabwe, the international world, ruzivire chivazivise zvakaitika muZimbabwe.
Totarisa pamabatirwo amuri kuitwa nevemitemo pakuratidzira kwamuri kuita, muri kubatwa sei?
Aiwa, vemutemo munomu vari kutibata zvakanaka chaizvo. Tasvika tiine peni chedu tikavaratidza. Vakatiratidzawo patinofanira kuti tiratidza tiri. Pano pane vanhu vakawanda vekucambodia variko, vekuindia variko, vekuchina variko. Saka vekuzimbabwe tiri pano tiri kuratidzawo tiri panzvimbo yavatipa. Everything is done very peaceful.
Munoona mutsauko uyu wakamira sei tichitarisa zvinoitika kuZimbabwe?
Ai, kuri kunzi kuZimbabwe kuratidza kwatiri kuita panapa ingadai iri dishi nemheremhere dzekungodzingirirana nemapurisa kana kuti tingadai takatanga takarambidzwa unzi nohwapo bvumirwe kuratidzira.